yayin ne bayan nin ya irku tawar kafa mai election tana da kuma wani abu ba makura fura pagaita in absence of angazma illegal immigrant IP da ne ku southern border especially jibaga sana Texas ne kuma Arizona saka wani especially bar kuma ma kesi ya wani wari very concerned nin ya the immigration so kuti karikiro yawo ndiyo kuti mutunga mira kwa kupinda mfa kwa adresa ma issues ya
maka tarisa mapato maviri iwaya re Democratic Party rukutunga mirwa na Mike Kamala Harris nere Republican Party rava Donald Trump munoona wachibata finye hizi
zili pache na kuti iwarunye yu pambisa nyaye kuda kuchinja kaut kuda kutopa ya tika illegal immigration di wa Donald Trump and then no wars ya kuti iwo pawanga warikafigaro waita ura nyaye kubaka a war irikuenda through southern borders ikatondana Arizona saka iyi nyaya ndo nyaya waramba achingotaura pa kampeni yavo yekuti kana vakapinda kana kuti vakadzorwa pachigaro vachapedzisa basa ravo ravanga vachiti rokuvaka mudhuri kana wall kusouthern border yo inijustopa immigration but tichitaurawo kumademokrats kuna amai Kamala Harris tikuona kuti ivo vari kutaurawo zvekare nyaya iyi vari kuti panguva yangu arivo vice president and va Biden vari president vakazama nepese paigona kuti vaite anganzi maimmigration reforms kuti pasopo nyaya iyi my illegal immigration and takaona kuti va Biden vakaita mutemo zvekare wakaita kuti paite atikati a limitation yevanhu vanova vachipinda munyika munomu vasina mapepa kana kuti nekusouthern border ikokoko so kuti statistics dzikutaura kuti vanhu vanenge vakadzikira kupinda kumaborder ko but tinoona zvekare kuti nyaya yeimmigration muno muamerica haingori nyaya yekuti kana wakangu dzingwa muno muamerica kana kuti mailegal immigration kwa kuzingwa muno muamerica inyaya inofa kuchinja mutemo weimmigration kuma immigration the immigration laws nekuti pakasachinja mutemo kukasaita mareform mutemo pachangowanikwa zvekare nyaya dzingo iva zvichiita hont kana kunetsa atingati maadministrations achazouya kumberi.